Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuti vawane mukana wekuti vataure nevanhu vari muzvinzvimbo, vari pazvigaro, kunyanya-nyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations.
Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhumwa yeUnited Nations iri munyika.
Zvidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Masangano anoona nezvesarudzo okurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Masangano echidiki oshushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti motokari yemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa yapfurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU PF. Mutedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti havasikuziva kuti pane munhu akuvara here sezvo vanhu vabva vatanga kuita bararamhanya vachitiza. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Tichakupai nyaya iyi zvizere munhau dzedu dzemangwana mangwanani. Masangano evatori venhau anoti ari kushushikana zvikuru nekurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vari kushanya munyika mavari kuongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatori venhau havasi kubvumidzwa kutora mifananidzo yamai Dohan pamwe nekuvabvunza mibvunzo panguva iyo vari munyika zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoongorora mamiriro ezvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika. Vatori venhau havana kubvumidzwa kutaura namai Dohan pavakasangana navamunangagwa nemamwe makurukota ehurumende nezuro. Nhasi vatori venhau varambidzwa zvakare kutaura pamwe nekutora mifananidzo yamai Dohan pavaita misangano nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa, mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika vaLuke Malava pamwe negurukota rinomirira provhinzi yeHarare vaOliver Chidhau. VaNigel Nyamutumbu avo vanoshanda nesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vashanda zvakare nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza vatori venhau kutaura namai Dohan.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko angava mapepanhau kana emasaisai kuti vawane mukana wekuti vataure nevanhu vari muzvinzvimbo, vari pazvigaro, kunyanyanya zvigaro zvakakura seze United Nations kuti vanhu vazive zvikuru sei chavafambira uye vazive uye vane mutsvagiridzo nemuongororo dzavo vanhu vange varibo
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vagolden maunganidze avo vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau
inyaya inounza interest kuvana vezimbabwe saka vanhu vose vanenge vaida kuziva kuti zvii zvaitika pazuva rimwe nerimwe saka tinokurudzira kuti hurumende ipe mukana kunyanya nyanya tingati kana zvavo vaita mameeting ava vanenge vakavharirana asi vachingopedza vanofanira kuti vakwanise kuunganidza vatori venhau vataure maringe nezvanga zvichiitika nekuti vatori venhau ndivo vanolinga mapublic officials vakuru vakuru ivava nevanhu vari mumastreets nemunharaunda dzakasiyana siyana vanenge vachida kuziva zviri kuitika kungava kuHarare kana matunhu akasiyana
vanyamutumbu vatiwo kurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura namai Doan kunoita sokunge hurumende ine zvairi kuvanza hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wedare remakurukota ehurumende kana kuti cabinet meeting munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanziwo vari kunze kwenyika asi mutauriri wemutungamiriri wenyika vageorge jaramba vaudza studio 7 kuti amai Doan ndo vakakumbira kuti vasataure nevatori venhau kudzamara vapedza misangano yavo
he says she doesn't want to talk to the press before it affects fine and it makes lot of sense mune muchida kuti ataure chii aita parachuted into zimbabwe first encounter yake was with the president yesterday she's just beginning to sit in there to have a silly program anenge akuzvipronounce on what quite funny so she has told us that I'm down at a press conference on the 28th ava ne representative picture the situation in Zimbabwe yeah. So really in there I know I'm kuti mune manyira news cycle zvenyu but news still has to make sense that otherwise yet tingotaura maweather asina content
studio 7 haina kukwanisa kunzwa devi ramai Doan pane zvataurwa navacharamba paurongwa hwakaziviswa nehurumende amai Doan vakatarisirwa kuita misangano nemakurukota akawanda uye vakatarisirwa kushanyira dhorobha rebulawayo nemugovera vozoenda kwamutare nechipiri svondo rinouya kunze kweurongwa hurumende uhu amai Doan vakatarisirwa kuti vachasanganawo nevemapato anopikisa vemabhizimusi masangano anoshanda akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vedzisvondo nevamwe asi hazvisati zvazivikanwa kuti misangano iyi ichaitwa rinhi mushure mekushanya kwavo amai Doan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya vamunangagwa avo vanogara vachiti zvirango izvi zvibviswe pose pavanenge vawana mukana wekutaura nevekunze vanoti zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzinosvika mazana mapfumbamwe dziri kuvhurwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC dzinofanira kushambadzirwa zvakanyanya kuitira kuti vanhu vazive kwekunyoresa Nonurai Jena anoti panyaya inotevera
mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reelection resource center vasolomon bobosi bhunu vati vanogashira kuwedzerwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota vachiti vanhu vange vachifamba mitunhu yakakura kusvika pamakiromita anodarika zana kune dzimwe nzvimbo
vari kunzvimbo inonzi dandanda kulupane vanga vachitrafela zvinhambwe zvikapfuure 125 kilometers kuti vasvike pane registration center iri kulupane tichiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanhuvanga vachifanira kufamba zvidanho zvinosvika kuma 80 kilometers kuma 100 kuma 200 ikoko
vabhobhosi bhunhu vanoti kungowedzera nzvimbo dzekunyoresa kuvhota chete hazvina kukwana vachiti mamwe mapazi ehurumende akaita sereruzvitupa nemamwe anofanirwa kushanda pamwe chete nezec nekuti munhu anogona kunyoresa kuvhota kana aine chitupa
asi tinenge tichitoti pakuisa kuti aite 900 zvekare ipapo vanofanira kuramba vachiwedzera manhamba iwayo nekuti takuenda munguva isati takuchitokumbira zvakare kuti izvinhu kwamuchiti vanotorisa zvitupa nemabirth certificate vabva vapindawo mundima vabva vatotanga kupofuti vanhu madocuments ekushandisa nekuti kurijisa kuvhota hakugone kungoitwa kana munhu asina zvekushandisa. Tichitarisa isusu kuti muna gore rapfuura rese vekwamuchiti vanga vasingabve zvitupa tinotoona kutoti inguva iyoyi yavanofanira kunge vaakutovhura zvekare mamwe macenters akati wandei kuitira kuti pose pari kupuwa zvitupa pobva parejistwa kuvhota zvobva zvafamba zvichifambirana mberi.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rezimbabwe election support network vaandrew makoni vatiwo vheki inofanirwa kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzekunyoresa kuvhota idzi.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC Alliance vaIan Makoni vatiwo nzvimbo idzi hadzofanirwe kunge dziri kumwe chete uye vheki inofanirwa kuzivisa kuti ichatanga rini nekuti kutaura pasina zvairi kuita hapana zvazvinobatsira.
Chechipiri ndechekuti tinoda kutizive kuti vari kutanga rini nekuti it's one thing kuti tabvuma kuti tichaisa maregistration centers and then zvozongogara zvakanyararwa saka takamirira kuti vachizvachenuse kuti zvichatangisa rini.
Mutauriri werimwe bato rinopikisa renational constitutional assembly vamadhoc chivasa vati vheki inofanirwa kufambirawo vanhu munzvimbo dziri kure kuitira kuti vakwanise kunyoresa.
Uye tiri kukurudzira zvakare kuti vheki ngaikwanise kunge ichifamba vachiita madoor to door sezviva zvinoitwa nevanhu vesensus vachirejista vanoda kurejista ngavasangoita masenders ekuti havazokwanisa kunge vachifamba vachipinda mudzimba vachirejista vanhu.
Hatina kunzwa divi revheki kuti ichatanga rini uye kuti nzvimbo idzi dzichange dzakawandira kupi sezvo mutauriri wevheki vautori slaigwana vati titaure namai Joyce Kazembe asi vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinoti harisi kufara nemhirizhonga iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2023, zvikuru sei mhirizhonga yakaitika kumasvingo kwakapwanywa motokari yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa pamwe neiri kuitikawo musarudzo dzemuZANU PF. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutungamiri wesangano reYouth Alliance for Democracy vatichaona masiya mbiri, avo vataura vakamirira mubatanidzwa wemapoka evechidiki anoshanda mumatunhu ose enyika weYouth Coalition on Electoral Reforms vati vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vamasiya mbiri vati havasi kufara nekupwanywa kwakaitwa mahwindo emotokari yavachamisa kwacharumbira mudunhu remasvingo nenhengo dzeZANU PF. Vatiwo havasi kufara nemhirizhonga yakaitika munzvimbo dzakawanda munyika apo paiitwa sarudzo muZANU PF dzemadistrict coordinating committee zvavati hazvipe nyika chimiro chakanaka.
Zvinova izvo zvinokatyamadza kuti sezvo takunangawa maelections mhirizhonga iyi yakutanga kuoneka munyika yezimbabwe izvo zvinhu zvatisingatarisiri kuti zviitwe zvakare sezvinhu zvaive zvinhu zvaitwa kare zvinhu zvatisingatarisiri kuti mukore uno zvicharamba zvichiitwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panouya rapotuwawo tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights kuti mahuman rights edu ari kuvhaioletwa munyika mune mhirizhonga munyika mune maabductions ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seataka ona paya. Tiruku ziziwa zese izuzu.
Zvichakadai, vama siyambiri wakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika, kuti vatsvage rutsigiro murunyararo, vakakurudzira zvakare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, kuti vatorere matanho vaPatrick Chinamasa, avo vanoti vakataura mashoko anokurudzira mhirizhonga. Pavakati vachamisa ndivo vakange vadenha vanhu vekumasvingo, nekuda kutaura navo ivo vasingadi.
Tinokurudzira vatungamiriri vezvimatongerwo enyika kuti varatidze gwara runyararo kuvanhu vanovatevera. Tinotaura kuti vatungamiriri wenyika vaMnangagwa vatsiure pajekerere vaChinamasa mashoko avakataura, nekuti mashoko aya tinotyira kuti ane njodzi pamberi, nekuti anokurudzira vanhu kuti kana vasina kufara nezvange zvaitwa nemumwe munyaya dzevatongi wenyika vashandise mhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa. Ayo mashoko anofanirwa kunge asingawaniki, nekuti vanhu havafaniri kukurudzirwa kuti vaite mhirizhonga.
Hatina kukwanisa kutaura navaChinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VaMasiyambiri vakurudzira nhumwa United Nations iri kushanya munyika, amai Alena Dohan, kuti vasaswere vari mumahofisi vachiudzwa chinhu chimwe chete nehurumende, vachiti amai Dohan vanofanira kutenderera nyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu.
Tinokurudzira nhume iyi kuti iuye ione chokwadi chiripo paground, ione chokwadi chiripo muZimbabwe, izvionere isaite kuti iudzirwe. Nekuti zvinoitika zvikazhinji ndezvekuti vanenge vachitungamira vanoti munhu auya voti regai timuudze zvakati zvakati. Isu tanga tichikumbirira kunhume iyi ndechekuti ione mamiriro azvikaita munyika chaizvo chaizvo, itaure nemapato nemapoka akasiyana siyana atinoti mastakeholders aya, isave ini chataura nevanhu vamwe chete, nekuti haizowani kuona jekeso yekuti zvinhu zvakanyanyomira sei munyika. Zvinhu zvakaita sei mhirizhonga izvozvi zvinoitika panguva ino iye murapoti wauya achipinda muZimbabwe hazvikurudzirwi, nekuti zvinoramba zvichiratidza kuti hatisati takukoshesa kodzero dzevanhu.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinotiwo riri kuda kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga kuitira kuti zvichabuda musarudzo idzi zvigotambirika. Sangano iri rinotiwo mitemo inobata mafambisirwo esarudzo inofanira kuvandudzwa, izvo zvatsinirwa navachamisa, avo vanoti zvinokwanisika kuitwa kana hurumende yakazvipira.
Mareforms anogona kugadziriswa nguva yose yose. Munoziva isine gwaro rapakanyora rinonzi Principles for a Credible Election Price. Kureva kuti the price yatinofanira kubhadhara kuti nyika inake ndo mareforms iwayo.
Tevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica nedzimwe dzakatemera Zimbabwe zvirango, izvo zvazoita kuti amai Dohan vakokwe navaMnangagwa kuti vazvionere pamhino sefodya kuti zvakanganisa raramo yeveruzhinji zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti mukusvika mukupera kwezuva ranezuro vanhu vafa neCovid-19 vanga vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 4659, uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana mana nevashanu, kana kuti 132,405. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nevatanhatu, kana kuti 3,228,506, uye vakanga vabaiwa nomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevasere, kana kuti 2,486,318. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika yose. Yasuka nguwa ya kutitimbotari sajwa etika kune dzimwe nyika. Mauto emu Ethiopia arimudunu retigre anoturumende nyika iyi yaka rwisa ne mchadenga guta guru redunu iri Remekele. Vagari pamwe nemasangano anobatsira ari mudunhu iri vakataurawo pamusoro pekubhombwa kwakaitwa nzvimbo iyi. Sangano renhau rehurumende reEthiopian Press Agency rinoti mauto ehurumende emuchadenga akarwisa nzvimbo iyi akanangana zvikuru nezvikwanisiro zvekufambiswa kwemashoko. Sangano reUnited Nations rinoti riri kuongorora mashoko ane chekuita nekurwiswa kwedunhu iri. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa zvitevera mafashamu emvura akaitika muIndia mudunhu reKerala. Misha yakakukurwa migwagwa ikaparadzwa nemvura yakanaisa iyi sekuburiswa kwazvaitwa nesangano renhau rePress Trust of India. Sangano renhau iri rakataurawo nevakuru vakuru vehurumende avo vakati mitumbi yevanhu vakafa yakawanikwa matunhu madiki maviri anoti reKotayami neIduk ayo anonzi ndiwo akavhiringidzwa zvakanyanya nemafashamu emvura aya. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti upfumi weZimbabwe mukupera kwegore huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu zvishoma kubva muzana kana kuti 5.1%, kwete zvinodarika zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% sezvaraimbenge rataura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanotenderana nezvekutaurwa neIMF nekuti
pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka naiyoyo zvakare yakamboti dzorerei mamiriro eupfumi hwenyika. Saka izvozvo ingave chinhu chakaita kuti chidzorere matarisirwo ekusimuka kwenyika. Chimwe chinhu zvakare chinogona kudzorera nyika kumashure maringe nekufamba kwemagetsi. Magetsi iko zvino ave kuti netsei.
Asi hurumende ichiri kuti upfumi hunokwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.8% mukupera kwegore ichiti izvi ichazviita kuburikidza nekusunga vemabhizimisi vari kunzi vari kukanganisa upfumi hwenyika nekutenga nekutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu kunyangwe vanenge vawana mari nemutengo wakaderera pamusika wekuRBZ. Sangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries mashoko kuvatori venhau rinoti zvekusunga vemabhizimisi hazvishande uye zvichapa kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro. Mashoko aya atsimirwa nevaimbova gurukota rezvemari vari mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai BT.
Izvi takambozviona mikore yapfuura iyo vamasimirembo Goodwills navampofu vampofu vari Minister of Trade Obed Mpofu vakaita bishi rekusunga vemabhizimusi near international pricing commissions but mitengo inokwira kana kuti it's a function of supply and demand kana zvinhu zviri zvishoma zvinotokwira apichanyanya kuita chishoma inyaya yeforeign exchange. Foreign exchange ishoma ma US dollar mashoma auction yavaita iyi haisenzeba yakoniwa.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vati vemabhizimisi avafanira havo kuregedzwa vachiita madiro aJorgina.
Vana muzvina bhizimisi vane responsibility sema community leaders vanhu vekuti munyika vanenge vakatotarisirwa kuti zvavari kufunga zvinenge zvichizopa direction kuti upfumi hwenyika hunonanga kupi. Saka nekudaro vanenge vachitarisirwa kuti vaact responsibility vachiratidza kuti vanhu vari kuziva zvavari kuita vasingaiti zvinhu zvekunyanya kutyora mutemo kunyanya panyaya dzezvemaridzi. Nekuti katasa mari dzakawanda dzinobva kureserve bank dzeauction dziri kuenda kuna vanamuzvina bhizimisi vaombe vavo. Hongu hurumende haifani kumhanya kusunga vanamuzvina bhizimisi nekuti pane zvimwe zvatinokwanisa kuita inonzi pachirungu ya moral suasion yekuti vanombotaurwa navo. Takatasa se financial intelligence unit vanhu vanoziva nemuono uri mberi wakadzama wekuti vanenge vachitoziva vatori neumbowo hwakakwana. Saa umbo huu techitansi watu wanikuwa nisa kuenda kune munu wanengu watu ona wachito muone sa kuti taona utukuta shakati zvimire ukaramba wachizu hita utapesa wasungwa. Saka ndoza tuku tarisira tozo tansi wanyi ya kugazo auction wongu ndizo zinofanonga chitika kutu auction ndai gadziriswe ite zekuti muna ninga nzawana mari achaiwana mungu ya kakodzirao izi zinu za kakosa ni kuti zinu paya tinoti confidence motion system.
Sachi Garwe Zimbabwe Anti-Corruption Commission Amai Lois Matanda Moyo vakatoyambira kuti vemabhizimisi varikuita zveuori vachasungwa kuratidzawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvekuti pamusika wemukoto dhora rimwe rekuamerica riri kumbotengwa nemadhora mazana maviri emuzimbabwe kana kuti 1:200 asi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction richitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe chete kana kuti 1:90. Sangano reCitizens Initiative rakabatana nerimwe sangano reCommunity Podium mukutanga chirongwa chakanangana nekusimudzira vagari vemunkai avo vari kuchema vachiti vechidiki vemunharaunda iyi vari kufamba nzendo refu pazuva kuti vasvike kuchikoro. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki, Mike Hove Studio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reCitizens Initiative vaFreeman Chari avo vati sangano ravo rakaona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vekungai ava.
Community Podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yeGwelitena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura, hatina zvikoro, vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka ndipo patakati isusu Citizens Initiative ngatishandei tese, isusu tinokwanisa kuti tiite noise yekuti vanhu vazive zviri kuitika, vanokwanisa kukandawo mbichana, toona kuti tingakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga neimba yematicha. Saa naizvozvo takabhatatanga GoFundMe yava ne about $2,000 tikutarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 basa rofamba topedza chikoro vana vokwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari ava vemunkai?
Tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana, saka patinoona kuti apa dai pagadziriswa kazhinji kacho tinoti kuvanhu onaiwo zviri kuitika apa madita bata natadini vanhu vaitawo kusvika apa. Tinoda kazhinji kuona kuti vanhu vatanga vaitawo something vari kugozherwa apa, then tosvikawo toti nyika iri kuti takwanisa kukutorayo kubva papa D kukusvitsayo paZ. Patakaonawo veCommunity Podium vabuditsa dokumendari ravo takabatikana kuti aiwa ngatiite zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Imari inokwana here mukubatsira vagari vemunkai?
Aiwa mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti tiri kunyanyodiwa iko zvinezvi ndechipi. Saka tiri kutarisa ivona tiri kuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka block iri, iko zvino izvi vari kuda madoframe, vachada kuisa roof nekuplaster. Saka tikati isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo, vanhu vakasapota kudarikidza, tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zvibhurani nekuvaka matoilet.
Pete duwe uhuru kuredu mkoma frema ene ndanchi kumbro kutumuza ova chere kuti wanda kuwana ruziyo rujenji nezo zirongwa za mina zo kunyanya chirongwa ichichatu mchawara nezo acho chekungai wano kwanasa kubata ise uye je gofan miyatu wano iwana kutu
ndonyanyo wani kwa pa Twitter ni pa Facebook muno uya ipapo mungango ndichaga uti Freeman Chari muno ndiwana pa Facebook pa Twitter jie mrangu raga vurika ma message anga raga vurika muno nditumira. Organization yedu ine website citizensinitiative.org muno kwanasa kutitumira email info@citizensinitiative.org.
VaFreeman Chari mukuru wesangano reCitizens Initiative vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi, tiri kutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa nevechidiki zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Tiri kuzeyawo zvekare nevechidiki nezvezuva reInternational Day of Rural Women rinocherechedzwa pasi rose musi wa15 Gumiguru nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri eZimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi. Muine ni Mike Hove, Nas Maneru na 8 PM.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro inhau zvakare. Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhumwa yeUnited Nations iri munyika. Masangano anoona nezvesarudzo ari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. masangano yevechidiki anoti ari kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusai mbinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, silamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesivili mhla ka 19 kumfumfu 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination emthali. Kulabantu wede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingu-12 ezimlandelayo khona kule United Nations Envoy ezekhangela ngama human rights abuses.
Ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi, kumele kube le registration center kuyo yonke indawo.
UZulu uveza ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota ezihlelwe yiZimbabwe Electoral Commission. Intathelizindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lesithunywa United Nations esizehlola umthelela wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla. Lokho kulandela udlakela oluqhamuke emaswingo ngeviki edluleyo lapho uChamisa labasekeli bakhe abathi bahlaselwa khona ngamalunga ezanu-PF. UChamisa obeseMutare ukuyahlangana labasekeli bebandla lakhe ekhankasela ukhetho. IMDC Alliance ithi imota kaChamisa ilimele kakubi. Nangomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Siyalibikela Mahlabe Zulu ukuthi uPresident wabantu, uPresident Chamisa weMTC Alliance, sesile ku assassination emthali. Kulabantu wede befuna ukumbulala, iyouth yethu yavikela. Kodwa kule mota ezingu-12 ezimlandelayo khona kule United Nations Envoy ezekhangela ngama human rights abuses. Yikho ke sizama ukugcizelela kini lonke ukuthi lina elisupporta iZANU-PF, lani elihlezi kufensi liphonguzithulela umhlaba weZimbabwe sumubi okokuthi kuzaba le civic unrest uma bangachitha igazi noma babulale uPresident wabantu, ngoba eZimbabwe sokukhanya ngani iZANU siyethukile. Sisesaba ngisho lesithunzi sayo. Bayalandela bahamba bevala imigwaqo ngemigoqo, bethela i-tear gas, bethumela izihliwi zabantu. Thina sithi sifuna ukuthula, asifuni izihliwi, sifuna ukuthi abantu bazikhethele umbuso lo labathungameli abazi abawufunayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla leZANU-PF lona selikulandule ukuthi udlakela lolulu bangelwa ngabasekeli balo. Inhlanganiso zabasakhulayo sezisole udlakela lwezombusazwe oluqhamuke eMaswingo ngeviki edluleyo. Enye yalezinhlanganiso iYouth Coalition on Elections. UMavis Gama uyalandisa.
Emhlanganweni lentathe lizindaba owenzelwe eMedia Center lamhla, umqondiso wenhlanganiso eye Youth Alliance for Democracy kanye lekhankasela uguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho eye Youth Coalition on Electoral Reforms, umnumzana Tishawona Masiyambiri uphe umzekeliso wodlakela lwemashingo phakathi kwabe MDC Alliance labe ZANU-PF.
Konke lokhu vele sithethi nase njengomangaliso asikuthakazeleli ngoba into ethiwa i-violence asiyifuni laba elizweni lapha, especially sisikhangele into sisikhangele ama-elections azayo ku-2023.
UMasiyambiri uthi njengabatsha bakhuthaza benhlanganiso zomanyano womazwe awezwekazi le-Afrika ukuba zikhuze uhulumende weZimbabwe.
So sikhuthaza i-SADC le-AU ukuthi bekhulume lenkokheli eseHarare ukuthi tshele abantu bayo beme i-violence abayenzayo kuleli lizwe sikhangele ama-elections azayo. Ama-elections awinwa ngamacebo lawa eliwatshela abantu ukuthi singasivotela siyayenza lokhu, ayikhona ukuthi abantu bechayane ngoba bafuna ukuthi bewine ama-elections. So siyakhuthaza ukuthi ngakube lokuthula elizweni leZimbabwe, ngakube lokuthula ama-elections ya-23 kayenze ngokuthula.
Bakhuthaza njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba akhuze inkokheli yakhe ukuba zingabi ngezijojozela udlakela njengalokho okuhlala kusenziwa ngezinye iziphathamandla zakhe. Kunsukwana esanda kwedlula kube lodlakela ngesikhathi umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa esethekelela izigaba zeMashingo leManicaland ukuyakhulumisana labemaphandleni balezo ndawo. Abequla likaChamisa babikwa behlaselwe ngabeZANU-PF kulokuthi alamule ukulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Isiphathamandla ZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uzwakale etshela intatheli zindaba ukuba bekufanele ahlaselwe uChamisa labanye bakhe njengoba wayevele engafunakali kulezo ndawo ezodinga ukubamba ngamandla abantu ukuthi bamlalele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Intatheli zindaba namuhla zaliswe ukukhulumisana lokuthatha imifanekiso yesithunywa se-United Nations uNkosazana Alena Dohan, yena olande ukuzehlolisisa umonakalo ibandla leZANU-PF elithi udalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga alo ngamazwe angentshonalanga. Kuviga uMavis Gama.
UNkosikazi Alena Dohan ofike eZimbabwe kuthange izolo ungene emihlangano embalwa leziphathamandla zikahulumende ogoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa intathele zindaba kazitholiswanga ithuba lokuxoxisana laye njengenhlala yenza zaliswa khona ukuthatha imifanekiso. Intathele zindaba eziye edale lephalamende ngesikhathi uNkosikazi Dohan eyebonana lomlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda zixotshiwe iziphathamandla zabogatsha lobo udlelwano lokuthengiselana lamanye amazwe. UCollins Ncube intatheli zindaba yaseHarare esebenza ezimele yena ke uthi ukuvinjwa kwabo njengabezindaba yikwephula amalungelo oluntu.
Kunzima bakithi ukuthathela izindaba oseZimbabwe ngoba kathesi sikhangele uUN Rapporteur ufikile eZimbabwe njengemedia sakwanisa ukuthi sixoxisana laye kumbe sithathe imfanekiso laye kumbe sishiye information yokuthi ulandeni njalo ufisa ukuzowenza lapha sazisizizakalane zeZimbabwe kuba nzima kakhulu.
Ulandisa ngokuqakatheka komsebenzi wabathapha izindaba uNcube ukuze uZulu azi okwenzakalayo.
Ukuthi imedia layo ithi play role yokwazisa abahlali beZimbabwe ukuthi hayi silesethekele sinje esilandela lokhu lalokhu sithi sona sesihlangane labantu abanje abanje kwenze ukuthi kungabi yinto kahulumende kodwa kube yinto yezizalwane zeZimbabwe ngomuntu lokalanda uhulumende ulande ukuzozisisa ngendaba zamasanctions
kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi unkosikazi Doan nguye owacela uhulumende mhla efikayo ukuba bamvikele kwabezindaba.
He says she doesn't want to talk to the press before I affect five.
Uthi yena akafuni ukukhulumisana lentatheli izindaba engakaqedi umsebenzi wakhe wokudingisisa kulokho angakho. Kuyezwakala lokho. Lifuna ukuthi athini yena elethewe kweZimbabwe ngovivi nje. Uhlangane lomongameli izolo akakabi lolwazi olwaneleyo ngohlelo lwakhe. Manje lithi uyabe esekhuluma esithini.
Bakhona abathi kukhona ukuchaya amanzi abanjengomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted.
Yikubamba xambili kukahulumende ke lokho njalo akumelanga kuvunyelwe. Asikudingi thina ukube lokho esibuswa ngesandla esiqinileyo ukube lokho sitshelwa ukuthi senzeni.
Commandist like approach.
Intatheli izindaba zithi zimangaliswe yilokhu okwenzakalayo njengoba zihlezi zisazi ukuba ziyavunyelwa ukuthatha imifanekiso lalapho isethekeleli siyalile ukukhulumisana lazo kodwa akunjalo kulesi esibuye ngaphansi kwe-UN ukuzahlola isimo kwezokubekelwa izijeziso zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi phose amane 37 belo mkhuhlane lo. Kuhlatshwe njalo abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane 6,631. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,140. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke bedlula izigidi ezintathu 3,228,506. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula izigidi ezimbili 2,486,318. Asebebhubhile bedlula inkulungwane ezine 4,659. UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kwendawo zokubhalisela ukuvota zona ezingamakhulu ayitobamnemunye 900 kuphela elizweni lonke jikelele. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission yiyo ehlela lezindawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu lithi izekhi kumele ivule indawo eziningi ukwenzela ukuba zibe seduze laduzane kuzo zonke iziqinti ezweni bengagcini bebanjwa ngamandla okuhamba imango emide ukuthi bayebhalisela ukuvota. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube ngomunye olombono munye.
Ama registration centers malutshwane kakhulu la akhulunywayo. Esiwadingayo zinkulungwane lezinkulungwane ngokuba abantu abafanele ba register banengi kumele kube le registration center kuyo yonke indawo agcwale kuzo zonke indawo emakhaya emadolobheni kungabi khona ohamba umango omude esiyadinga ukubhalisela ukuvota.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Cora Ndebele uyaluncoma uhlelo lo balisela ukuvota.
Uthembiso esenziwe ngabezekhi ukubana bazarola out national program of voter centers eziyi-900 all over the country yajabulisa kakhulu. Lokhu kuzenza ukubana bonke abantu bakhona ukubana bafinyelele ekuyeni register kube seduze labo kungabi yinto ehlupha ukubana uphakame uyeregister ngoba indawo zikhathana.
Unkosikazi Ndebele uqhubekele phambili ethi labathathisa izithupha labo sekumele bavule indawo eziningi.
sasa sasizacela ke labe zithupheni ukubona laba bayirole isem program ezancetsana kumbe eza rola out esikhathi sinye labe voter registration ukuze abe ima youth akhona ukubana athole ama identity card.
Unkosikazi Abigail Mopambi umqondisi we this constitution ukhuthaza abasakhulayo ukuyabhalisela ukuvota loba kungabe kungumango.
Siyakubonela lokho okwenziwe yiZEC kodwa ke sichela ukuthi ngala masenta ayangiselelwa njalo sifisa ukuthi ikakhulu abatsha sifiso sami kakhulu ukuthi ngabe yakwaniseka bagijime lobuningi bayibhalisa ukuvota isikhathi sesekhona ukwenzela ukuthi kungabi lomuntu okhanya esalele emuva.
Isakhamuzi sakoBulawayo uSibakhulule Sibanda ngomunye wabakhala ngokuthi indawo zakhona zikude.
I-voter registration eyenziwe nguhulumende manje siyayijabulela ukubana seyenzile yabakhona kusaselesikhathi esikele. Kade sikusolayo ukuthi amalokhuzeni amastation akhona akude lakude khatshana nakhatshana.
I-commission ebona ngezokhetho ezweni eZimbabwe Electoral Commission yenze isimemezelo sokuvula indawo ezingamakhulu ayithoba munemunye ukuze abantu bayibhalisela ukuvota emalungiselelweni wokhetho lomnyaka ka-2023. Ababhalisa kudala labo bahle bathole ithuba lokuhlola amagama abo ukuze babe lesiqiniseko sokuba amagama abo akhona kuluhlu lokuvota ole voters roll. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu ezigabeni zemaphandleni kweZimbabwe. Sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka-15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni. Sulukandaba lingakhutshwa yilo hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Waye waba ngumongameli weleMelika uMnumzana Bill Clinton ufike emzini wakhe edolobheni leNew York ngesonto ngemva kokuphunyiswa esibhedlela lapho akade elaliswe khona esigabeni seCalifornia kusukela ngolwesibili weviki elidluleyo ngehlobo ebezingelani lomkhuhlane we-COVID-19. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngama-92 AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya.
Kwezenotho lamhlanje uhambo lwesithunywa se-United Nations unkosazana Alena Dohan yena ofike eZimbabwe izolo elanda ukuzedingisisa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiMelika leBhilithane zilomthelela bani kuZulu-Makhaza solwehlukanise ingcwethi osomabhizimusi kanye labezombusa azwe ngemibono. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa zafakelwa amalunga alo kanye lamankampani alobudlelwano lohulumende izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu. Nangu usomabhizimusi olilunga laleli bandla umnumzana Belief Kaule.
Abantu baphila nzima izinto kazihlangani ngenxa yokuthi uhulumende kenelisi ukuthi aboleke izimali kumabhanga amakhulu omhlaba ancedise inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu phakathi kwelizwe. Abantu abahluphekayo ngabantu abangaphansi la.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngumbuso weZANU-PF omubi.
Izi jeziso zetheswa amalunga ezanupf zetheswa njalo amakampani alinked to zanupf amakampani ziyayiwe asponsor iterra esiyibona isenzakala elizweni yikho ke ngokunjalo ke lezi zijeziso ke kazinani ke lo zomnotho welizwe lezimbabwe ngoba ilizwe lezimbabwe umnotho ubulawa yiluthingi nalenziwa ke nguhulumende wezanupf
Sikhume njalo omunye osomabhizimusi ozimeleyo umnumzana Alec Ndlovu sambuza ukuthi elakhe ibhizimusi lingaba liphanjaniswa njani izijeziso lezi
le msakazi sesingathi indina badli nxa kuyingoma ingoma esidine abalaleli labagidi angeke ngithi ukungenzi kuse kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda
lanxa kunjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi akula kuthandabuza ukuthi izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
sikhangele i-act ezidera iyanika instruction to any American official to veto against any thing that is the financial allocation or distribution to Zimbabwe or vote by so doing which one Zimbabwe is kwanise access imali as general development for Mindus near YMF
Imelika lePilitane zithi uhulumende weZANU-PF kumelekele ukwephula amalungelo ukuze izijeziso lezi zesulwe Kodwa ugawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okukhona.
Okuqakathekile ukuthi izisezo zomnotho kazisuswe ukwenzela ukuthi nxa sokusizwa lasekukhankasweni lapha kwezombangazwe kungabi khona abehlulekiswa izisezo zomnotho.
Umnumzana Edwin Ndlovu yena uthi kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze umnotho uvuke.
Umnotho uyazitshintsha wona wodwa nje kusiya ngeconfidence ekhona ukuthi kambe ke uZulu walelo lizwe kumbe umhlaba wonke jikelele kulokuthemba ukuthi laba ababusayo babusa ngendlela eqotho njalo bamela abantu kodwa kungaba yilaba abangena ke banqobeke ngokuriga kube yilaba abalocuku abachaya abantu babahlukumeze babopha abantu bakidnapha abantu khona lokho izinto ezinjengazona lezo eziningi ke yizo ezibangela ukuthi umnotho wehle
Umnumzana Alec Ndlovu laye uyagcizelela
esingakwenza umsakazi ukuba sicakathekise ke ingatsha ze power generation ingatsha zokuthuthukisa amanzi sicakathekise zikaloliwe imigwaqo cheaper communications kanye lama investor friendly laws
Uhulumende weMelika uthi izijeziso lezi aziphazamisi uZulu makhaza kulamankampani akuleli lizwe aqhuba amabhizimusi eZimbabwe afana leJohn Deere iyona ethengisele uhulumende kamongameli Mnangagwa amathalakita okulima nyakenye Abenhlanganiso yokwethula kwezindaba iCommunity Podium bamanyanela beCitizens Initiative basungula uhlelo oluveza inhlupho ezibhekane lezakhamizi zasenkayi. Izakhamizi lezi zikhala ngokusilela kwamanzi kanye lezikolo okwenza abafundi bahambe imango emide ukufinyelela ezikhona. UMike Wobe weStudio Yo7 uxoxelo nkosikhona DVT intathelizindaba eyasungula umsakazo wecommunity podium
thina njengenhlanganiso besifisa ukuthi sincedise icommunity le sasesixhumana labe citizens initiative sasesicreator okuthiwa iGoFundMe lapha kuGoFundMe itargeted ukuthi siraise about 10,000 i-10,000 le izancedisa ukuthi sithenge izamende zonke ezifunakalayo for the floors i-roofing material ama door frame ama window frame laba glasses akhona ukuthi ibe yi classroom block epheleleyo njalo sesizabona khona lapho ngoba isikolo asila manzi futhi njalo o teacher lawo balendwe yodwa bahlala bengu 6 lo headmaster khona lapho so yindaba esifisa ukuthi nje community podium singabi ingxoxo nje sixoxa ngayo kodwa nga kulalawa abafisa ukuncediswa ngoba isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi asila ngitsho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhana so abazali labo balesifiso sokuthi bakhe isikole kodwa sokuthethe 5 years kwehlula
kungani lakhetha ukwenza uhlelo olukhangela uhlupho olubhekane ngoZulu enkayi
njengenhlanganiso community podium thina vele umsebenzi wethu semaphandleni sizama ukuthi njenge media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo kungaba kusemath north kungaba semath south sixoxisane lezakhamizi zenkayi lapho esihlangane khona le ntombazana okuthiwa ngu-Aqueline Nkomo yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo 11 kilometers evela esikolo ukuthi uthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya school. Lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School, isikolo esingela yona sona isakhiwe sisodwa. Kuthi ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo kule building eyodwa engakapheli. Abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali, abaye behlanganelisa amende bengu 2 abanye 5 bezama ukuthi beqede lesi sikolo. So izo lezi nhlupho esihlangane lazo sixoxisa leza khamizi khulume ngehealth futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana nxa u-admitwa ubuya la wakha amanzi ngoba kulamanzi esibhedlela lasezikolo futhi akulamanzi so abantwana bathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza amathoyilethi leyogeza izandla uma bengena esikolo njengoba kusike ku-COVID-19 pandemic kukunje
hayi isikhathi sesehliwe ngumangoyo debate igqiba le ngxoxo
GoFundMe leyi ikhona ku-Citizens Initiative njalo le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo sibe laye lezakhamizi zeGwelutshena beqoxa ngendaba zamanzi ezehealth zona lezi zesikolo itholakala ku-community podium YouTube account esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa abaye bafuna ukuphathisa ngendlela ezitsheni akuvalelwanga ukuthi umuntu aphathise sengamuntu sengaphathisa ngaku-GoFundMe mayekhululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisayo ukuthi isikolo thola usizo lezi izinyo indlela ade sisizenzile ezokuthi khona abantu abakhatshana abasendaweni ezijeneyo mengacontributa then singaqeda lapho sesi-implementa ke leyo project yokwakha i-manpower ikhona abazali bathi bona bangatshaya izitina baqede yonke into baplaste bathini
unkosi khona DVT ngomsakazo we-community podium ubexoxa lo mic wobe we-studio 7 ekobulawayo Kwezemidlalo lizadlala lingekho ekhaya iqembu leHighlanders kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokugqiba imidlalo yalo lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 2 Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela ele-SC Platinum kusigaba se-quarterfinal somncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ngemva kokuba liqede lisendaweni yesibili kungalani imiklomelo yesibaya sika-Group 2. Amaqembu aqede esesiqongweni yiwala ilungelo lokwala ilokhu edlalela kulezo nkundla adlalele khona imidlalo yezibaya. Okutsho ukuba iqembu leHighlanders liza kuyadlalela enkundleni imandaba lapho bekudlalelwa khona imidlalo yesibaya sika-Group 4 njalo kunqobe khona iqembu le-FC Platinum. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi bebevele bezahlangana lobunzima loba ngabe baqede bephezu kwengalane kwaba yibo abayala belokhu bedlalela enkundleni yeBapa Fields.
Umdlalo onzima esibhekane lawo kodwa ngiye ngatsho ngathi loba ngabe siqede siphezulu sadlala leqembu leNkezi Platinum nawo bekuzaba ngumdlalo onzima. Sizasebenza siphume lamacebo okuba sihambe khonale siphenduka lempumela enhle.
Iqembu leChicken Inilo eliqethe eliphezu kwengalane kusibaya sika Group 2 njalo lizemukela eLenkezi Platinum Stars nasemagumeni. Amanye amaqembu adlulele kusigaba sequarterfinal ngabalisa eleDynamos lona elihlezi phezu kwengalane kusibaya sika Group 1 njalo lizadlala neleBlack Rhinos eliqethe lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 3. Iqembu leHarare City lisendaweni yesibili kusibaya sika Group 1 njalo lizadlala neleCranbourne Bullets okuyilo elinqobe kusibaya sika Group 3. Inhlanganiso yePremier Soccer League ayikatsho ukuba imidlalo imidlalo le izadlalwa nini njalo ngapi kulunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane isikhuphe umbiko isazisa uZulu ukuba inhlanganiso yeConfederation of African Football iCAF isithe inkundla yeNational Sports Stadium ime ukusetshenziswa liqembu lesizwe ngemva komdlalo walo leqembu laseEthiopia oza kuba khona ngenyanga kaLwezi inkundla zakweleZimbabwe zitholakale ukuba ngazikho esimini esidingakalayo ukuba udlale lokuzwe imidlalo yeqembu lesizwe eminyakeni edluleyo kodwa ilizwe ladedelwa ukuba libe lisebenzisa yeNational Sports ngesikhathi lisalungisisa okumele kulungiswe izinto okuthiwe ezilokhu kumele zilungiswe ngezigoqela ukufakwa kwezihlalo ezohlobo lwama-bucket seat amagedi angena uZulu asebenza ngegetsi indawo yokusebenzela ababona ngezokuphepha kanye nokulungiswa kwenkundla yokuzilolongela ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji
siziphethe ngebezihamba phambili ibandla leMDC Alliance lithi kulabantu abazame ukubulala umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngokuhlasela imota yakhe eMutare namuhla likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.